ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti nyei no misuroye na udzedu zanasi chishanu gunyana 2017. Hurumende ya South Africa inowedzera nemakore mana echirongwa chinoita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvigare zvichishanda zviri pamutemo munyika iyi cheZimbabwe Exemption Permit. Bato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai rinoti vanhu vakaremara vakawanda vachakwikwidza musarudzo vachimirira bato iri kuitira kuti vazvimirire mumakanzuru nemuparamende. Nyanzvi munyaya dzebumbiro remitemo dzozeya zvinoreva mutemo panguva inofanirwa kuitwa sarudzo gore rinouya. Hurumende yomanikidza vashandi vayo kubvisa mari dzichashandiswa pamusangano wavaMugabe muBhindura mangwana. Dynamos yosangana neHighlanders nesvondo mumutambo uri kudaidzwa kuti Battle of Zimbabwe Part 2. Muchirongwa cheLivetalk tiri kutarisa zvinoreva chirongwa chehurumende yeSouth Africa cheZimbabwe Exemption Permit icho chawedzerwa nemakore mana nguva yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvigare zvichishanda zviri pamutemo munyika iyi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page redu reshona chinokokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye tichange tiri kutarisa mitambo iri kutarisirwa munyika pakupera kwevhiki yakadai seyebhora yekanivo kanawo vanoenda kune dzisvondo. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.